Wakanda but beat.
S-O-V-K.
Wakanda.
Rasta AG.
Why I say?
Do it a AG.
Ndakapamba mamaira kuti vazoida nziyo pangwiza itorwadza kutopfuura zino chino nechino ndakupisa zvino asi kudhara vaida kundipedza chipo zvakazosimudzwa nakanda vofara patoshanda pese patosvika manguma tokanda nziyo iyi kunge iflikwese yaita vajambemizera yese yese demkandu wamidu wemistepin manodedera nziyo yapararira kuita sekorera vachazvibayira nziyo takuvaridzira big boy business hakusi
kushoera nziyo kuma pandosvika ndati everyday ndoyera nziyo ndavaudza kuti everyday ndoyera nziyo kuma pandosvika ndati melody ndoyera nziyo nziyo ndibudekira ngoma rauya ndavaudza kuti system vanogaura mangoma ndichigara ndangopakura kupakura nziyo 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 ndoyera nziyo kuma pandosvika ndati everyday ndoyera nziyo ndavaudza kuti everyday ndoyera nziyo kuma pandosvika ndati melody ndoyera nziyo nziyo kuti vanditye ndoyera nziyo kuma pandosvika ndati melody ndoyera nziyo nziyo.
In a real life, I'm just a big hit up. All the people believe say love is the greatest. A stallion to bus for the center. Each one done in a real life. Big hit up a star. Osa done in a real life.